Ndino kuchingamidza ine mufaro ini ndini Tandono Kawande ndichiti eino misoro yenhau dzanhasi muvhuro 14/2019. Mumaguta mazhinji emunyika kusanganisa muHarare neBulawayo maita kuratidzira kunotyisa uye vamwe vanhu vanonzi vapfurwa nevanofungidzirwa kuti mauto vamwe vakawanda vasungwavo. Apo nyika maita kusagadzikana uku mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika kuRussia kumusangano nomutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Masangano akazvimiririra oshora nyaya yokushandiswa kwePutin nemapurisa mukuratidzira uku hurumende ichishorawo masangano aya kuti ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuru wevatongi vedzimhosva munyika Chief Justice Luke Malava nhasi vaparura kushanda kwematare zviri pamutemo gore rino vachiti vanhu vanofanira kuremekedza mitongo yematare zvisinei nekuti inovafadza here kana kuti kwete. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vachiratidzira vamwe vachipfurwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisavo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave.